Gwetara mzvari kadema ungava Harrison Ngomon vaudza Studio 7 kuti muchuchusi mukuru wenyika vaAhmed Ibrahim vati hapana umbo hwekuvaroverera nemhosva nekudaro havana kana kutombomiswa pamberi pedare raMajor Street.
Vamuchuchusi gweta guru rinomirira hurumende ratarisa mapepa rikaona kuti haiwa hapana kana kanyaya zvako kana kakakanganiswa naonarevho Mademaunga kademaunga naizvozvo vabva vati ivo ngavaende kumba havana umbowo hunovanangisa pamhosva.
Vachitaurawo mushure mokuburitswa muusungwa, muzvari kademaunga vati mutemo wenyika unotarisa kuti wabuda mumba mani.
Nyamushasvo ndabuda ndine shuviro yekuti mapurisa dai abata nyaya iyi neunyanzvi unoita kuti vakwanise kuburitsa pachena vagari vemusha. Tini ndinoziva kuti vanhu vandakanga ndichifamba navo tichiwokera kurudzi kuwana sapoti kubva kuvanhu musanindo vanhu vakanga vari vanhu venyararo, vanhu vasina kudyirwamborwisana nevanhu kubvira kuna kansela wangu kubvira kuna chief election agent pamwe chete nevamwe.
Vatiwo vari kushushikana nenyaya yekuti vanhu vanosungwa nyaya dzisati dzaferefetwa. Muzvare kademaunga vakasungwa pamwe chete nakanzura weward 10 vari nhengo yeTriple C vaclade mashozhera uye vadhaudhu jesup. Asi nyaya yamashozhera iri kuenderera mberi sezvo vachuchusi vachiti pane vafakazi vakavaona vachipara mhosva vajesup vakasungwa nemusi wechishanu vakatomiswa pamberi pedare uye dare rinotarisirwa kupa mutongo waro mangwana pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba. Vachitaurawo nezvenyaya iyi mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia avo vange vari mudare nhasi vachinzwa nyaya iyi vaudza Studio 7 kuti vanoshushikanawo zvikuru nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Nyacho ndinongoshungurudzana kusada kuti zvabuda musarudzo nyaya zvinongoradza musarudzo zvacho hazina kumira zvakanaka.
Mutauri weTriple C vaPromise Mukwananzi avo vanoti vari muhupoteri sezvo vachityira kupambwa asi vachitsvagwa nemapurisa vanoti vanoshushikana zvikuru nekusungwa kwenhengo dzebato ravo dzakaita samuzvare kademaunga vachiti zviri pachena kuti vari kushungurudzirwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Tinoramba tichitaura kuti aiwa nhengo dzemusangano wedu weTriple C inotungamirwa nababa Nelson Chamisa hadzifaniri kushungurudza. Ndava zvatiri kuita, tiri kuita zvinhu zviri pamutemo, zviri mubumbiro renyika kuti muno muZimbabwe munofanira kuita mapato akawanda achikwikwidzana. Yanenge yahwina inenge yahwina, saka hatidi kuti vanhu varambe vachishungurudzwa zviri kuitika izvi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwamuzvari kademaunga pamwe nekusungwa kwakamboitwa mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo muzvare Cecilia Chimbiri naNetsai Marowa vakazowanikwa vasina mhosva kunoita kuti madzimai asadi kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinoita kuti vanhu vechikadzi muZimbabwe vasafarira kuzoda kupinda mune zvematongerwo enyika nyanyanya matongerwo enyika aizvinopikira.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzano PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti mapurisa anobvumidzwa kuita basa ravo uye kana pasina nyaya munhu anongoburitswa sezvaitwa muzvare kademaunga.
Kana pane nhau yemutemo ngatingoremekedzai mapurisa nenhengo dzese dzemutemo dziite basa ravo. Kana iri persecution asungwa akagoregedzwa sei? Ndo mubvunzo wangu.
Imwe nhengo yebato reTriple C Job Scholar mangwana vanenge vasvitsa mwedzi 15 vari muusungwa sezvo vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana nekusungwa-sungwa kwevanopikisa hurumende yemuZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti ari kushushikanawo nekusasungwa kwevanhu vakapamba nekuita kafira mberi nhengo dzeTriple C. Nhengo idzi kusanganisira kanzura weward 26 kuGlenora vaombera ishe nhende dzakapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori dzikasiyiwa dzakandwa musango kumapinga mudunhu reMashonaland West. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.